ma instructions ataka piona mashara ndiye kuti number 1 constitution MDC inotaura kuti president akarizana kana akafa pane urongwa hwakarongwa nekushe kuti anozomugara kubva ipapo anonga ari ani zvinotaura kuti mukatasa community ndi vice president wawo vice president wawo anonga akaelektwa pacongress saka nyaya iripo ndeye kuti munhu akaelektwa kuita vice president MDC pacongress ndi Dr. Thokozani Kupe chete saka pakazoshayiwa Morgan Tsvangirai musi wa 14 February ma instruction ndeye kuti zvona vachamisa vakamuka vava kuti ndiwo president weparty zvisirizvo zviri mubumbiro remutemo weMDC yacho maispecials atakawana tichiverenga futi constitution yeMDC itori nekuti vanosarudzwa pacongress ndivanani muconstitution yeMDC hamuna mapuresidendi anodarika umwe chete mungone provision yemutedzero wapuresidendi 1 napuresidendi 1
saka nyaya iyi inonzi kwariini mudare vamutunguri
isu takafaila court application tamirira kuti ivo vapindurewo vakapindurawo tozoita mahedzi saka zuva rekunzwikwa chero hatingazvozvive kuti ringanzwikwa zvarini
asi makasvitsawo here vachamisa nevamwe vatiri kuona vamunonzi makasvitsawo matao kudare kuti vange vaine chekuita nenyaya iyi makasvitsa here mapepa ekuvadzivisa
sherif akati vasevha nemapepa sondiraperai vane mazuva 10 kuti vapindure mapepa atakavasevha kubva sherifu wekuHarare ndiyakasevha vachamisa nasecretary general naacting chairperson ndekuti sherifu ari kuBulawayo ndiyakanosevhawo Dr. Thokozani Kupe ikoko
asi tiri kunzwa ka kuti vamashavira vamuri kumirira ava hanzi havasi nhengo yeMDC
zvokwadi kana vakukudzai nyaya vakaverenga vanoona membership card reclient yedu iripo paapplication iri kucourt so mainstructions atakapiwa takapiwa nemunhu ane membership card iri valid yekumusangano wemdc saka naizvozvo shureyo ndeyekuti bumbiro remutemo rawo remdc ritedzwe naani nani zvake